dambudziko ratora Africa, ratora maeconomies emuAfrica, radonedza maeconomies emuAfrica inhau yecorruption. Africa ine tingati potential yekuti maeconomies ayo kana kuti upfumi hwawo usimukire, but chirwere chaita kuti zvese izvozvo uchizviroto izvozvo zvisaitika mutuu kana zvisauye kumaoko edu inhau yecorruption. Saka vatungamiriri venyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe vakaita musoro pamwe chete vakati, kwete isusu ngatichitore gore rino rose riite gore rekurwisa uori, asi July zuva ranhasi 11 July rive zuva riri specific kana kuti zuva rinonongedzera kucelebratewa kana kupendererwa kwekurwiswa kweuori muAfrica muno.
Inini nesangano renyu muchaita chinyi pazuva ranhasi?
Zuva ranhasi isu tichaita roadshow pamach pia. Donzo redu riri rekuti tida kudzidzisa vanhu nezvezuva iri, uye tida kuti tisimbise kuti vanhu vaone kuti hurumende dzemuAfrica dzinewo yatinoti pachirungu yacommitment mukurwisa uori. Tiri kuda kuti vanhu from the grassroots, sinzi tinenge tine radio, tichange tine Radio Zimbabwe nhasi tichibroadcasta live kuti munhu ari kuchimanimani, munhu ari kwarusiti, munhu ari kwamutare, munhu ari kuwatsomba, ari kubulawayo, Lupane, akwanise kuziya nekucherechedza kuti nhasi 11 July izuva rakakosha. Izuva rekuti umwe naumwe atore chidanho chakakosha chekuti ini handidi kubvisa chioko muhomwe, ini handidi kurara nemurume wemunhu kuti ndiwane basa, ini handidi kupa mupurisa mari, ini handidi kubhadhara kwa maservices akaita sekutora pasipoti ndichiita zvekunzvenga nzvenga kana ndichienda nehweferi. Ndoda kuita zvinhu zvakajeka zvatinoti pachirungu zviri transparent.
Saka pazuva ranhasi munenge muchidei?
Tichabata vanhu vemazera ose, mazenda vanenge vachitengesa, vechikuru, vechidiki, madzimai vemabhizinesis, nekuti ndo kazhinji vari kunyanya kusangana nedambudziko reuori zvakanyanya. Saka zvatichaita tichange tichiti nemapromotional materials edu tiri ipapo, Radio Zimbabwe ichibroadcasta live tiri ipapo, tichibvunza namubvunzo kuti marudzi nemarudzi ecorruption ari kuitika muZimbabwe ndeapi, nekuti corruption yacho sometimes yatova tsika yagara muropa ravanhu, yatsika nemararamiro evanhu. Saka havachaonise mhosva kuita choko muhomwe, havachaonise chinhu chakaipa kuita choko muhomwe. Saka tichapa mukana nhasi uno neroadshow yatiri kuita pamach piece kuti munhu umwe namumwe azive kuti uori hwakaitira chii uye ndohwadzikisira budiriro yenyika ino.